Ninji ni marvelous mshanganya huye ndifiti hei ino misoro ya na uzedu za nasi chipiri gunya na 5 2017. Vagarire muharare voche machema nekureba kwenjimbo za vanoti vari kufamba kuitira kuti vano nyoresa kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuberekwa kwavo kuitira kuti zvizo vaitira nyore kunyoresa kuvota musarudzo dzegore rinouya. Vatungamiri nevadzidzi vepachikoro cheGreat Zimbabwe University vopika kuenderera mberi nekuratidzira kwavo kwavakaronga mwedzi uno, vachitiwo vava kubatsirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kupikisa kumbomiswa chikoro kwegore rese kwemunyori mukuru muSRC yavo vakuda mugapu. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotambira nemufaro danho rakatorwa neJudicial Services Commission rekuti pave nemamajistrati matatu anomirira kutonga chete nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nyanzvi dzeupfumi dzozeya kumbunyukidza kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuita mabhizimisi munyika, zvakaita sava Strive Masiwa panguva iyo hurumende iri kuonekwa ichikwezva zvizvarwa zvedzimwe nyika kuti zvizotanga mabhizimisi munyika, asi ichitadzisa zvizvarwa zvayo kutanga mabhizimisi. Muchirongwa cheThe Connection paLife Talk nhasi naATM tiri kutarisa zvinoreva kune vechidiki makakatanwa ari mubato reMBCT inotungamirwa navamugenzvangirai, kanawo makakatanwa ari muZANUPF panguva iyo vechidiki vari kukurudzirwa kunyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 pashortwave mazuva ose. Musakangama kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.